Kwazwai, Muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chechidiki. Uhlelo The Connection lelami uMike Hove. Welcome Zimbabwe omuhle to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today is Tuesday, the 14th of January, 2020, and we're coming to you live from Studio 7, Voice of America in Washington, D.C. Mtsarabo Moshe Muria Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove. Once again, Muria Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Uhlelo The Connection lelami uMike Hove, and we're coming to you live from our Studio 7 Voice of America on Tuesday, the 14th of January, 2020. Tonight on The Connection, we focus on into eqakathekileyo ngempela, the education sector. Now, for those that don't know, primary and secondary schools all over Zimbabwe opened today. However, that didn't turn out to be as dreamful as it's usually supposed to be. Neither did it turn out to be something productive for students who attend government institutions. For those that don't understand what I mean by that is that what happened today, ababalisi vechidiki vakawanda vakaenda kuzvikoro, especially those that attend the government institutions, and they found themselves in class asinasa havana kuwana mukana wekudzidza. Why, do you ask? Why, Big Mike? Why did they not get an opportunity to learn today? Ababalisi were either not in class today, or ababalisi were staging sit-ins. Why, do you ask? Namhlanje ababalisi, you see, teachers, organizations such as ATUS, PTUZ, ZIMTA, they all said, Nasi, aiwa, mapadza pasi. They're either not going to be in the class today, or they're not going to be teaching today. Why? Because they feel as though, ama salaries, abo, dololo, ayaphela before they even touch it. Hanzi masalari athi kupiwa mari athi kubhadharwa isusu. Hanzi ishomanene, it is not enough. So bona njengababalisi, they are saying kuti aiwa, hurumende should either A, pay them in US dollars, or B, be paid at a rate that is equal to the interbank rank. Now, this is something that abantu abalwela amalungelo abantu elizweni vanorura kodzero dzevanhu munyika are saying kuti when we're talking about students' rights, vechidiki panenge pari kumbunyikidzwa kodzero dzavo. But hai amalungelo of our students hai kanyangani ayaphulwa. However, bona njengabantu abalwela ilungelo loluntu kuthwa hai bona they stand firm alongside the teachers. Ngenxa yokuthi uhulumeni should do what's right, and bona bathi babona ngani uhulumeni should pay the teachers what they deserve. Now, abantu abalula ilungelo loluntu bona baqhubekele phambili. We got to speak to one of the momlumzana uCharles Nyoni namuhla, and they were saying ukuthi uhulumende should start acting accordingly, and uhulumende should pay the teachers imali abazikhalelayo ngenxa yokuthi yena ubona ngani what the teachers are asking for is not too much. Kuthi ababalisi bona they're just asking kuti vabhadharwe mari yavo kuitira kuti vawanewo mukana wokutenga chikafu, vawanewo mukana wokukwirawo kamababhazi kuti vasvike kuchikoro zvakanaka. And he says government, in his opinion, should do that as soon as possible before things get out of hand and in turn start affecting the students' education. But before we delve deeper, before we bring in my panelists, Edu, let's head over to Masvingo, where our VOA correspondent, Umnumzana Godfrey Mtimba, tells us more. Let's take a listen.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mudunhu reMasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews avanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vange vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wokuvhurwa kwezvikoro mudunhu reMasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukwirisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi. Isu sebarairizi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunire masvingo vaZedia Chitiga vanamba kutaura ne Studio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro. Nhasi ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Muri Zimbabwe lizwile lemava kunzwa kuna Godfrey Mutimba, Studio 7 correspondent angari kumasvingo anyatsotsanangura kuti vanhu vangachisangana nezvinhu zvakadii muzvikoro vekasisa ngempela umnumzana uGodfrey Mutimba kuti abafundi bona what kind of things were they facing namhlanje, njalo ukuthi emasvingo were the teachers present. Kodwa Zimbabwe is a very big country, mthwakazi omuhle. Let's see what was happening in other places within the country. Asizweni intatheli izindaba yethu umnumzana uMlondolozi Ndlovu, who tells us more ukuthi eHarare, ngoBulawayo, eBindura and different areas what was happening. Let's take a listen.
Abavalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele zinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProfessional Teachers Union PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abaye benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini weKwazana eHarare uveze ukuba bebese zikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abanazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu. EZTV asikwazi vele ukuthi simingathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ungela energy ungadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele ha.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya ezikolo kodwa abantwana basikile esikolo.
Ababalisi bathi bafuna ihulo labo lilinganiswe lemali ababihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe, lamakhulu amanye lengxenye yamadola eMelika, 450 US dollars. Kodwa uhulumende uthi kathi lelisi leliholo ngoba engelamali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Hayi, siyabonga bafo, siyabonga uMlondolozi Ndlovu. Liyamuzwa, uyachazisa ngempela ukuthi ababalisi njalo abafundi what were they encountering namhla in different parts of Zimbabwe. Nantu daba lukhona ekutwini mthwaka bamuhle muri yeZimbabwe, ndiyo nyaya yatinayo nasi muchirongwa tukutarisa nyaya yedzidzo. Zvikoro zvavhurwa, isikolo sezivhuliwe. In fact, bona bathi ngeke bahambe isikolo up until uhulumele gives into their demands. Kodwa abalwela ilungelo loluntu, amalungelo kaZulu, bayasho vanonyatsotsa ngurachi nemaondro avo izi ndicho chinhu manje chinozonyatsoita sei chinozonetsa vechidiki vanenge vari muzvikoro. Hanzi, this is something that's going to be affecting the education of these youths. Saka kana mutope na mchirongwa muti udzo maondro enyu, ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu lilakho ukusixhuma kuWhatsApp mukwanisa kutifonera. You can call us live on air or text us on WhatsApp on +12024650318 kuWhatsApp. Ngiyaphinda njalo, +12024650318 lakho njalo kusixhuma live ecingweni munokwanisa kutifonera live paronado kuitwa kutinzwa oka maondro enyu, +12026192077 ndodzokera zvekare, +12026192077 That's the number if you're looking to call us. Paris Vino Chukta live on a radio on 909 medium wave frequencies. The Konanjalo 4930 13860 Lagu 15460 kilohertz. We shot on the internet as we speak. Muria Zimbabwe, we're broadcasting live. Panama page Edu Matatu, www.voazimbabwe.com, www.voanw.com, Tiliposakari, www.voazimbabwe.com. So, Mtaga Gomushe Zimbabwe Mushe, Pinam Chronga Mutu Zoma Andre. Ngenani kuhlelo lethu labasakhulayo, makathirira chirongwa chedu, chirongwa The Connection, muineni maikove.
Heita, 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 hola, ndeipiko, hama zangu. If you are with us right now, you are tuned in The Connection. I'm your host, maikove.
Hoya man.
Tanki abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA, or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, ngawufuna ukukhuluma lami, can I also chat neni? Follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMyke3.
Nantu tabane kukhona egudwini pa Facebook page lenu re VOA Shona. So ngenani kuhlelo libhala umbono wenu nyora imaondo yenu pa page lenu re Facebook pa VOA Shona. Tashare zvekare pane mapage edu, saka kana muri umwo anoti tevera pa mapage edu matatu osilandirayo ku VOA Ndebele, you can watch it ngenxa yokuthi sesheyile uhlelo on VOA Ndebele, sesheyile njalo uhlelo on VOA Studio 7. Saka tinotenda zvikuru. Asi ngempela abantu sebeqalile ukungena. Let's see what abantu bathini as we await my first guest. Usimian Banda Uti, first number one. I was Simian Tinotenda Zukuru, Francis Banda Bati, nayo first. Saka, this is not who's first, but Tinotenda Zukuru. Wakona Chitovaruti, hello Gibbs, I want D. Michael, we are Popa Chironga Parisino, Gibbs Wangaripone Zuro, but Tinotenda Zukuru, Achitovaruku, Pindaum Chironga. Agnes Jeche is saying, listening, I want thank you so much for your attention, Agnes. I hope you are looking to participate. Wagona Bati, watching you from Bristol, Kuriseko, South Africa. Wilandi Manase Arukti, watching you from Cape Town. I want to tell us, Kuru Wilandi. Simeon Banda Abati, Urumende, Ngaipe, Vazizisi, Mari, Anzwara, Irizi, Aiwa, Ababalisi, Gutwa, Uhulumende, should give you money. Ufanyo Ochuma Uti, no Zesa, Hai, Ukolo Kolite, Gutwa, Ngwana Ngani, Ukona Gula Stream, so siya vunga wakulu, Ngugungena, Gushelo, Juni Takavada, Vati, watching you from Mozambique, Maputo. Bon dia, Juni. Patricia says, watching you from Johannesburg. Good day. Thank you so much, Patricia. Lorraine, Hanzi Hurumende, Hanzi Ngai Gone, Zaingaida, Nenyaya Yema teacher, Hanzo Akto Uraya future Yela. Na Iwa Tinotenda Nema Ondrenu, Endrae Mberi, Muchingo Nyora ma comments, Muchinyora ma Ondrenu, Kanamshina Upinam Chirongwa, Laba Bafisum Gena Gushelo, Msakanga Nukti Mokwansa Manyora ma number, comment section, Tshanget Chikufundrai like panrai. Bye, here, Ubusi, I have my first guest ongenayo kuhlelo umnumzana u Robson Chere wesangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Vachere ndino mugamuchira muchirongo. Thank you so much for taking time out to join us tonight.
Ndotenda zvikuru nekuwanani pachirongwa mukoma manje.
Vachere ndimi kama Hanzi Maramba kuenda kubasa nhasi. Tiudzeiwo kazvizere kuti chii chanyatsoitika.
Chokwadi varairidzi vemumaruva vemuZimbabwe tingangoti varairidzi nekuti havasi vesangano redu chete vasina kuenda kumabasa, asi nyange mamwe maunions ajoina mukusaenda kumabasa. Nyaya iri kuitika haisi nyaya yekuti isu hatiri kuenda kumabasa, asi nyaya iri kuitika ndeyekuti isu hatisi kutokwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekuti hatina mari dzacho dzekuenda kumabasa, patinocheka nepachirungu uya incapacitated. Hatikwanisi kuenda kubasa uine nzara mudumbu musina chinhu uchinomira pamberi pewana. Hatikwanisi kuenda kumabasa uchishiya wana wako yose murayiridzi vasina kukwanisa kunge waendawo kuchikoro asi uchinoticha izvinhu wana wavamwe. Saka tinangoti varayiridzi vazhinji munyika nhasi pataita savhe yedu sangano romira varayiridzi kumaruwa yamagamisiti rokuchasino Zimbabwe taona kuti pesendeji yakati kurei 85.2% yemamembers edu haana kukwanisa kunge achienda kumabasa. Tine zvinyunyuto zvokuti tipihwe mari, tinodawo mari inokwanisa kunge ichikwanisa kuti tikwanise kutenga chikafu, tikwanise kutenga kunyange kubhadhara vana wedu maschool fees chaiyo, tikwanise kuwanawo mari yetransport. Kune vamwe vasingagari pamastation nawo vanenge vaita mari yetransport yekuenda, but hatina zvese izvozvo. Saka takwanisa takundikana kuenda kumabasa zuva ranhasi rekubvura ende zvichaenderera mberi kusvika hurumende yedu yanowandiwa employer wedu agadzirisa nyika dzese dzatiinadzo izi.
Mm-hmm. Now, Mr. Chere, you mentioned how you are looking to have government address your grievances as teachers. But not so long ago, government offered you guys a cushioning amount. In actual fact, they said, here's 100%, more than 90% of your salary, they said, we'll give you that as a cushioning amount. Was that not something that was good enough? Is that not government's way of saying, we're trying our best to work alongside you?
I understand where you're coming from. But what we are saying is that at this moment, we are not looking for a cushion. What we are looking for is anything we need to be able to live a decent life as a worker, to be able to live a decent life as a citizen. So it's not necessarily about a cushion. That cushion is really nothing. We cannot talk about a cushion of 750 RTGs when one bag of fertilizer is going for 700. It's not even a cushion at all. So what we are demanding is just a living wage, which will be able to cater for our basic needs only. So we have cushioning. Remember, the government has been talking about cushioning since last year, in January last year. The same thing happened again.
Mm-hmm.
Cushioning. But we are just demanding everything, right? So that we can also have dignity as workers. We can live a normal life.
Mm-hmm. All right, regarding the kubate pamromo achere ndi toro umo geto angarupi na mchirongo and then I'll come back to you. Zulukanda wale amuza umnumzana u Robson Chere uwe nchanganiso e Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. We are shubuti ngempela bona njenga babalisi. Hi, they are incapacitated. Ngipinega mbuzo usikanti. How do you say you are incapacitated? I'm going to give you an extra amount. In your but the cushioning amount, you know, uti ha, ileyo cushioning, I see the load. So, ngenxa yokuthi isimo somnotho siloko siqhubekela phambili sikukuteka. So, by the time they receive that money, ha, kanye ngani ayisasebenzanga. Kodwa asizweni ukuthi umnumzana uPGWS Namburo wenhlanganiso eZikhosu Students Union uthini ngodwa lokho neGoodwin. Ba Namburo, ndinomgamshira mchirongwa. Welcome to the program. Program Chief, how are you doing?
No, I'm good, sir. How are you?
I am doing great. Thank you so much for taking time out to join us today.
Yeah, sure.
So, Mr. Namburo, today we're talking about students' plight. You know, today school's opened, and a lot of students seem to be going through something. Teachers today said, you know what, those that work for our government institutions decided that today they're not going to rock up to work because they're not getting paid enough. In actual fact, it's difficult for them to even get to work in the first place. As a students' union, what's your take on what's happening in the country? I would like to hear what your take is as a student, as the president of Zikhosu.
Okay, fine. First and foremost, as the students of Zimbabwe, we are very much, you know, they are disturbed by, you know, by this economic situation that in the current circumstances, the current happenings that are currently facing our students,
mm-hmm,
in various institutions, in various levels. And, you know, as a people and as students who are in Zimbabwe, it's all playing down upon ourselves, you know, to ask our government, you know, if there is a probable solution, you know, to address the challenges that are currently facing our students.
Mm-hmm.
At the same time as the students, we also, it is our greatest wish, you know, that having faced with these challenges, we need immediate, you know, attention towards the addressing of these problems.
Mm-hmm.
But at the same time, there is also need for us as a people who are surviving in Zimbabwe to look forward to our teachers. Because, you know, being devoid the right to access to education because we have our teachers who have been also given, you know, a carrot, who have been tangled with a carrot, you know, that we are going to cushion, hey, we are going to do this by the government. The same government that is faced with the economic problems, you know, that is also facing, you know, financial, you know, problems. So we as the students of Zimbabwe, we are just saying, come at this is one unknown government, and the government that is the same, it says, we're going to try to then we're going to start because at the end of the day, it's about the students. It's about us as the people, as the young people. It's about our demands, you know. It's about our future that we are talking of. So we demand that both the government side and the teacher side, they should also, you know, respect, you know, the future of the people, the future of the young generation. But because my current situation is not sparing anyone, we are, everyone is faced with it and we are faced with so many problems. But just look forward with the, you know, a cordial relationship that exists between the two angles, that is the government and the teachers.
Alright, regai ndikubatsei pamuromo wa Nambro ndinzwa kuti vachere vanoti nemaonero enyu. Mr. Chere, you heard what our PGOS Nambro had to say there. He's saying, why can teachers not work alongside government? Yesterday we had Umnumzana uJoseph Chuma, iwo vari nengo yebato rezanu PF. Nawo vangataura maonero akafanana achiti aiwa hongu zvechokwadi mavarairidzi makatarisana nematambudziko vari kuti everyone is facing, can feel the pinch of the economical crisis. However, government is doing everything they can to fix the current state of the Zimbabwean economy. And why not, as teachers, work alongside them, take the cushioning amount and keep the talks going whilst they, you know, try to fix the current state of the economy. What's your take on that, Chair?
Students, we really love our children. You know, teaching is a profession, it's a calling profession. So, besides that, we speaking about it, the employer giving us a cushion.
Mm-hmm.
This cushion, you know, remember my cushion, I was saying that it's now about a year. Cushion. We are demanding a living wage. Let me always reiterate on the issue of living wage. But we are seeing also, you know, there is no willing from our employer. It's an issue to do with mispriority so far. Winners. In a country which is bleeding economically, where my workers are snagged on a man, can a government be willing? Why can't it subsidize and every one of us? No, but I'm going to know. The concern is not only about... it's not about my workers, but it's really about you are going to know. You are the accountable. When the president can chat a plane from Guerrero to Harare for so many millions, the austerity measures should affect dollars. So about the two, Yama Veggie, Yama Potato. But we can see that people are eating these Mazondos in my plane. So it's just my workers, 50,000 kubikas in Zagadaro. We also put about Tarelu Kimorida with new love. Education is not going to change around them. So what we are going to do and what we resolve is that we are not going to be reporting to duty because we are incapable to do so. But we are going even to offer a public lesson to the learners, my communities across all the country, so that the government can see that we have the will to do the work, but we are incapable to do so. Right now, there's a curriculum which has been running for several years. But our Panama resources are to aid for that. You can't teach IT at a school where there is no electricity. There are so many things we have in our education system. But when we are discussing these things in meetings, they are not being taken seriously and they need to be addressed. It's very difficult to do our work these days. Teacher people ratio should be 1:24. But we are teaching a teacher, one teaching more than 150 students in a class. Is it normal? So we need the government to act on all those things. We've got a lot of unemployed teachers who also need to be to get jobs. But so far, there's no recruitment that is taking place. And the teacher who is burdened with a lot of work is not getting anything, going to school on empty stomach, which is unbearable. We are really much concerned about our learners. And we want education to be uplifted. That is the reason why we are also doing
this. All right, the guy in the Torem, and then I'll come back to you guys as my panelists. Ngiyezwa ukuthi mina umlaleli Zulu kaNdaba asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodaba lekhona ekutwini ndikuzwa ndine mthereri khola khola mthereri ngiyakwamukela kuhlelo lethu labatsha ngibani ukhona ecingweni ndiyana ripa mnali.
Yeah, uDewa umoya ekwekwe.
Yebo Dewa, unjani?
Hayi, mina ngiyaphila.
Kunjani ekwekwe?
Hayi, kwekwe ku-right.
Abantwana bahambile yini nesport?
Abantwana bahambile kodwa hayi, sawuhlangananga kuhle.
Bathi bathole ithuba lokufunda yini?
Hayi, into kazigwananga esikolo ezifunekayo, ngihlulekile ukuzigwanisa iindingeko zakhona. Hayi, into zinikuni. Hayi, into zinzima, kuthengeki lutho, akubambeki lutho, zemali yakhona asiyitholi. So ibuze nehlangana nabo lapho udaba sokusibulalele abantwana, sokusibulalele impilo, nelizwe sokulibulele kwinto lokhu.
kodwa dewa siyezu uhulumende sithi yena uyazama ukusebenza ndawonye lababalisi kodwa uyezwa ababalisi bona bathi hayi ngeke bahambe esikolo usiyafika lapho uhulumende ulakho ukubabhadala either ngemali elinganayo nge-interbank rate o nge-dollar lemelika kodwa yena uhulumende uthi akalayo imali yokwenza konke khona lokhuya ubona ngani kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise udaba lolo ngenxa ukuthi abafundi bayakhala bona
right ababalisi kasibasoli nani ngoba imali okwakumele bayihole ngele kuze interbank rate i-US dollar ngabayithola 400 dollars le 500 uhulumende kayenze ukuthi ayirethe imali leyo ngebhondi ngoba ibhondi asonto phela ukuthiwa into edivayisi ukuphukuzizakala njengeus kodwa ayirethe abeneke idola ilingala le dola lemelini lokho sibili ukukhanya ukuthi imali bathathele imali zabo bangasaphiwa imali ngoba ungayezama ukuthi uyirethe kanjeza khethi khona kasiyo mali yi-$30 kumbe-$25 abayihola ngenyanga enye ingaphi so uzathola ukuthi ke uyabaqilibezela uhulumende laba labo ababalisi bangabohlanganisa lezo mbusazi phakathi basetshenziswe i-opposition yokungahlipho yinto izabo zingahambi ngendlela egondeleyo ngabe emeqinisweni ukuthi hhayi thinokwethu yilokhu esikhala lakho bangangeniswa ngokwezombangazwe
hayi siyakuzwa
ezimeli bangafake ezombangazwe phakathi ngoba ilungelo labo ngelabo ukuthi bayithole imali labo fanele bayizise esemthethweni ngoba bayaqilibezela kodwa-ke bangabofake ezombangazwe phakathi bangangenisi ezombangazwe kamsakhanyi asenze kukhanye ukuthi okwenzakalayo kuyini uhulumeni lezi bafuna ukuyithaya ikhuu bafuna ukususa esikhundeni kamsakhanyi ukuthi okwenzakalayo kuyini kabaphume kwezombangazwe
hayi siyakuzwa dewaphoselamazwakokungabe
emeceleni bangabosebenzisa ama-civil servants kabakhampeni ngendlela zabo eziqondileyo zokuthi bona bangama-politician bangabosebenzisa ama-civil servants babulala abantu abethu one babulala ilizwe two khayelani ukuthi sesifele njani abantwana nxa besifa bengasafundi kambe kuzaba yini le
ngiyabona abantu ngempela I love what you're saying dewa bayaphosela ama-likes phosela amazwi akho okugcina
ya yathi ngicela ukuthi aliba bazifisa laba abezombangazwe ngabazimele bangeyami laba labo abasizisebenzi bangeyami kwabezombangazwe kabehlukane abantu abangasibizelani labakhuluma kwabo labakhuluma kwabo labana bombangazwe bayithengise ezabo izinto ezinhle abafuna ukuzenzela abantu hathi ukusokolisa abantu kuthwalisa abantu nzima ngenxa yokuthi bafuna ukubusana no that is wrong kadazimele bebodwa yabantu labo bakhale okwabo bebodwa kwehlukani into kungahlanganiswa ngiyabonga
hayi siyabonga de wangokungena kuhlelo thank you so much mnumzana have a good night angithi baba right Zimbabwe muhle muri eZimbabwe mabvakunzwa kunomthereri wedu wokutanga vadewa hanzi nyaya yepolitics ngaisapindire munyaya yedzidzo vati zvekare ivo semubereki he stands by varairidzi hanzi aiwa varairidzi musatomboshande kusvikira hurumende akupai majus enyu ndizvo izvozvo saka asizweni kuti lina lithini ngodaba lekhona egodweni papeji redu zvekare aiwa vanhu vanga vachiisa malikes apo vadewa vanga vachitaura siyabonga kakhulu asiboneni ukuthi abantu bathini ngempela ngibona ukuthi kulo vusi umuzi mkwananzi is watching live with us ngiyabonga pravusi u-Ephraim is watching us live hanzi government ayina mubono wamangwana siyabona nje ngempela ukuthi uvila d manase naye ari kuona live nesu patrick vaisa number hanzi watching you live kusouth africa ndifonereiwo aiwa tinotenda zvikuru let's go back to umnumzana upg west namburo tinzwa kuti ivo vanoti vanamburo muchiripo parinare
Yebo baba.
Right, muri kunzwa vabereki vari kuti aiwa hongu let's stand by varairidzi vari kuti hurumende should pay the teachers what's theirs. I see the victim at the end of the day is the student itself. What needs to happen so that the students are assisted? Because at the end of the day, that's what matters the most.
Yeah, thank you. Yai ripo ya ndikona pakabva. Yangai kuti what the government and you are a hurumende teacher, they should respect what you call the rights of the child.
Mm-hmm.
The rights of the child is stemming from faith, from the right of the education.
Mm-hmm. The government is, the teachers, they are complaining on their end, because no, we need to be assisted, ABCDV. The government is trying to dangle a carrot from the other end, saying we are going to offer ABCDE. But at the end of the day, we should not continue. So the development of the country is easy between both the government and its citizens. Mm-hmm. Citizens include your teachers, your Arukshanda, the government employees. So at the end of the day, we need people who are patriotic. Mm-hmm. Our country cannot develop in a man who are too stingy. People mm-hmm. who are too parochial towards the development and the future of the generation that is to come. Mm-hmm. They are living today, but the future tomorrow goes by us, the young people, who are going to spearhead the nation forward. Mm-hmm. If both the government is lacking people who are patriotic, if the citizens, they are lacking people, we are lacking people who are patriotic, then who is going to build the country for us? Mm-hmm. We should be in this together. As the students, we are just simply calling, no, you mustn't be saying, but no, we are the ones who are what we are supposed to do, no. Both the government and the teacher should reach a cordial point. No, we are in a harmonious way, in a holistic approach to attack some problems. Because at the end of the day, these are the national problems that we are having. These are problems that are facing Zimbabwe as a nation. They are not sparing anyone, both those, some of them who are in government, and those who citizens to go suffer at the end of the day. We cannot try to politicize this game to know through expedience, but this issue now needs patriotism at first. They want the national principle just to bear the nation at heart. That is what we are doing now. We should focus on they have been talking of my priorities. Yes, my priorities, they are not being prioritized. But at the end of the day, the government is incapacitated in terms of finances. There are some sectors that actually demand much more. That needs also attention. I think that the government, the government, So at the end of the day, if we are going to address this, in order to value, think it's still push on other forces. Think it's address of this issue, keep sober minded, with a patriotic mindset that we have a country that we need to protect, the future of our young people that we need to focus on. Not right. Just being pushed by expedience, but by principle.
What does he have to say? And then to Bataya Unzo, umo guest are Peter Mchirongwa. Mr. Chere, let me give you a chance to have your last words, and then no, but that's what I'm telling you. You heard the students there speaking. They're saying, let's work together, because at the end of the day, it's about progression. You early on mentioned how you are willing to work with the students, you are willing to do extra lessons on the side and make you per your request. Now, what needs to happen to move this issue forward? Because as I said to Mr. Nambure himself, it's the students that are affected the most. How do we fix such an issue?
Okay, thank you so much. Before I speak about how we can fix the issue right now, I want to comment one or two from the remarks that were made by Mr. Namburu.
Mm-hmm.
One thing that I also want to comment about is giving government time and also the issue of patriotism and the issue of development.
Mm-hmm.
Right. We are talking about the teachers who are teaching in Zimbabwe under this condition. The teacher teaching in Zimbabwe, this is in the last agreement that was there with the government was to get $400 to $500. That teacher, because I'm going to get that in South Africa, what they could do the same when I'm going to get that in South Africa.
Mm-hmm.
But people should not abuse funding what is due to and what is rightfully theirs. That is what we are demanding to. And the government, even this government is honorable and accountable to the people. So we are saying teachers, besides being workers, they are citizens too. It's not about the government telling us what to do, but we must find common solutions together. So when we are discussing this, they must prioritize us being citizens and also being workers at the same time. We talk about what happened like last year. They decided to go to Vic Falls. You know how much expensive it is now in Vic Falls to decide and talk about a budget. It's just around, we are under austerity measures.
but they spend a lot and lot of amount of money. And I could convince the government is really concerned, and our employer is really concerned about welfare. The austerity measures should also cater to each and everyone. Because we are talking about austerity for prosperity. But in this world, if it is austerity for everyone, it should be seen by the science. No, we are all into this austerity measure. But when my teachers, they are being paid 1,050, which is almost $35, but when the people who are collecting revenue, Aruma told me, they are being paid like $6,000. So I'm like, no, there is need priority to, fundamental priority to repo. And it was just government should prioritize its efforts. Because for a nation to develop, for communities to develop, for all societies to develop, it is through education. And that is the area that we also need to invest. So through what I have been looking at, Matawino, Aitawa, Namburo, Agatishi, Agatme, Kauke, Kano Gumbrisa, Gumesu Ashadi, education leader, and at Nazi, Ramunika Muno, Mutia, Shana, Kema, Garden Boy, and Amaraki, Astana Chara Makishanda, Chicharito, Chicharito, Remember, because it's with a Chicharito and Azakari, who is in the Chuana Mura. Imagine how embarrassing it is at a school where you teach, you can't even afford to pay the school fees for your own children. Who end up with Koro with a Bisawana, Asmanangwana Garamumba.
We refuse
to donate our labor for free.
Watakunda zvakanaka vachere. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Regai titorewo vamwe vada kupinda muchirongwa. Tinotenda zvikuru, handiri baba. Right, Zimbabwe Mushe, you heard from Umnumzana Urobson Chere, wenhlanganiso Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Next up, asikanilukuthi Umnumzana Uthakudzwa Ngadzore, wenhlanganiso Zinasu, ongumunye wabasakhulayo. He is also a student union leader, uzabe ngena kuhlelo. But tisati taenda kuna Thakudzwa, asizweni ukuthi yena umlaleli uthini. Thakudzwa, thina umomthereri alipo parinare. Kola kola mtereri, ni awamge la ukelo, ndino mkamishira mchirongwa, mbano kune kumwen. Yes, mtate, how are you?
I
wa atri nani, ndia na paru nari?
Mnihanzi, yende sayo, maanda kuma swingo.
Kuri seko kuma swingo?
Kuma swingo, kuri nana, ako, kuri seko.
Ndizo, zozo, trungo chema, nukutukune chando. Shukoro za vure, ere kuma swingo ko. Tine mkuru we sangano rezi kosu wa PGS Namburo. Umo wewe chidiki na weo alikuchikoro. Wa Namburo walikuti iyo warairizi wati kugara pamwe chetene urumende waono kuti wanga jigiza na sei. Nekuti kusaida kubasa chini chinozo neza we chidiki walikuchikoro nekuti wazo wana mkana wukudziza. Tisawara zakada alikumbu nyikiza kwa zero zavu ze ya singa tine churungu right to education. Mungati inazwezo.
Tiri kuitika alakazambi kwa kudai omu. Namu zikura tina arumbele kuti besu nga patishono kufano wa mzoo tino kutakati imundu. Tine kika sana panike kuti wani ya riku sasa wana yishikoro mbela riku sasa. Amiri. Ati kuti kine kika nike kuti matita akwa nisi kuti kuti agara pati nye uru mende ya isa ura kichemo zao kwa kuti kwa kwa mzika. Kuti na uze kuta uri ana adilaita nyeko zini.
I'm sure kuna umo wechidiki aenda kuchikoro nasa anakuwa na mkana wiku ziza ari kutotwa kuti hako gore rino ndozobudirira sei sezvo varairidzi vari kuti hatisi kuenda kuchikoro kana kuti vari kugara kuchikoro havasi kudzidzisa tiri kunzwa vachere vari kuti hanzi uyai kuma extra lessons asi havasi kuuya kuchikoro mune mazwi here ekukandira kune wechidiki ari kuonawo programu iyi achiteerera vavengesa vachitaura ari kutya achiti ha ko ndodii sezvo varairidzi vasiri kuenda kuchikoro nyezi kuti vavengesa vadropa phone ngatiendei kune umwe guest ari kupinda muchirongwa vatakudzwa ngadziore vangadziore ndinomugamuchira muchirongwa welcome to the program chizviri kufamba here takudza zviri kufamba here
zviri kufamba
ndimi kama apinda muchirongwa tiudzewo kamaonero enyu pamusoro penyaya yatinayo nhasi zvikoro zvavhurwa uko asi varairidzi vari kuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro nekuti mioro yavo vari kutambira hanzi haikwani vari kuti vanoda kubhadharwa neinterbank rate asi hurumende iri kuti izvozvo ka zvinenge zvinoti netsei nekuti havana mari yekuvabhadhara mari dzakadaro mungatii nazvo sewechidikiwo ari muchikoro
sevechidiki vari muchikoro chekutanga tingangoti ivo vacho vatiri kuti maticha ndo zvekare vabereki vedu saka zvakakosha kuti mari yavo ibudikidzewo ichawedzerwa nekuti kuti isu tibhadhare mafees acho ari kunzi nehurumende abhadhare ari at interbank rate imari ichatobvawo pasalary inenge yaiswa at interbank rate saka zvinhu zvisina musoro kuti tibudikidze tichati hurumende yakwidza mafees at interbank rate asi haina kukwidza masalaries at interbank rate saka zvakakosha kuti zvichemo zvevadzidzi zvinzwikwe nekuti kuzviteerera ndokuteerera zvitemo ndokuteerera zvichemo zvavo vari kudzidziswa
asi vangadziore iyo hurumende iri kuti mafees havana kukwidza vari kuramba vari kuti muzvikoro mugovernment schools mafees haana kukwira hanzi kana mafees akakwira anenge ari mumaprivate institutions and even then hanzi maprivate institutions vanofanira kukwidza kana vachikwidza maprice vanofanira kutanga vapiwa mvumo nehurumende mungatii nazvo izvozvo
chekutanga tingangoti iro zizi rinonzi harinawo nyanga mbudzi magayayo inonzi iri pamabvi zvinhu zvisingazivikani asi chiripo kushaya ruzivo kwehurumende yedu inoti fees hadzina kukwira fees yakatanga kukwira pakanzi ipo transport yakwira kubva pa50 cents payanga iri kuenda pa$10 ma$15 kukwira kwefees fees yakakwira chingo pachakabva pa$90 tichienda ku$20 yachezvachayo nhasi fees yakatanga kukwira pamarindo cost nekuti vana ava vanhu vachabhadhara dzimba dzavanogara saka fees yakakwira kudhara ndo yatinoti pachirungu cost of education asi kana hurumende ichivanda kumasure kweruware ichifunga kuti isu vadzidzi hatina kudzidza zvinhu zvinotishusha zvinhu zvinoita kuti tinetseke toenda pane nyaya yechipiri yekuti mapolytechnic vakakwidza fees matemo akapera uye kukwidza kwakaita mafees it was 600% nemapesendi ari pamusoro anodarika pesendi inotarisirwa kuti at least zvine avavo reasonable saka tiri panyaya yekuti pane vanhu vanoti aiwa haana kukwira nenyaya yekushaya ruzivo tiri panyaya yekuti pane vanhu vanoti haana kukwira nenyaya yekuti havatozivi kuti tinorarama sei kuzvikoro zvacho
regai ndikubatsei pamuromo nditeure muteereri and then handichabva ndapawo mukoma pgs mukana wekuti vakuvataurawo maondero enyu pamusoro pezvamabva kutipakurira asi zvenu kuti umulaleli weconnect imweni yena uthini ngotitabule connect kotweni kola kola mulaleli nyakwamukela kuhlelo ndinomugamuchira muchirongwa ngubani oconnect imweni
murutaura napatrick
mukoma patrick aiwa tinotenda zvikuru ndimamanyora nhamba papedzi redu revoa show nandisi
ndizvo chaizvo mukuru
wa tinotenda zvikurusa nekuona chirongwa chedu uyezve nekupinda muchirongwa ibvai mapinda motiudzawo maondereni
mukuru wangu ini maonero angu ndeyekuti hurumende yauraya dzidzo renyika muafrica tiri the best pavanhu vane dzidzo asi ndiri kuona kunge nekuramba tichiitwa zvatiri kuitwa nenyika izvi tichapedzisira tava vanhu vepasi pasi panyaya yedzidzo nokuti kana iye zvino tikasapa varaidziri mari hakuna kwatinoenda nekuti tiri kutarisira kuwana marizautsi pasina effort ya tenge taisa varaizi ndo cornerstone ya education ya Zimbabwe tunoka natao ngoti varaizi avawani mariza vano kana isuba na wacho kuchikoro tinova inpeto vano noite nekuta asibati kutititi vana nga vando chikoro vando zizwene vano wakagumbuka kudara ne vano wasina chido wapera chido noti kuti wapera chido ni uti wabadi vano wakaenda kuma college wakadzidzira basa ravo asuti kushungurudzwa nekubatwa unhapo kwavanoitwa nehurumende hazvishamisi nekufamba kwengu muchangoona zvikoro zvachapesera nguva madangwadzo
zvino Nkombe Patrick kana muchitaura zvakadaro vechidiki vodii nekuti mambonzo avo vatereri nemangwe kuitira kuti vechidiki vana vari muzvikoro vawane dzidzo nekupari zvino tichitaura so nyaya iyi ikaendera mberi munenge makutombunyikidza kodzero dzevechidiki vari muzvikoro
mukuru wangu ndosangiti pakaoma pari kupisa apa isu hatiuda kuuraya kodzero dzevechidiki but kati as soon as possible zvichigadziswa nani drive away situation ihurumende ndanchiverenga iye zvino vanonzi kuda handizi kuti deputy minister veenergy handiti vanzi vamutode here kanti vanonzi ani ameno ava inhau ndiku South Africa ndava nenguva yakareba ndisiri munyika vekurova driver wavo vachitibatadza kumubhadhara achiti masivu 7 vakastrike toda kuva tichaisa instruction yekuti shoot to kill munhu uyu akambobva nepiko munhu iye ari mbonzi mutodi kana kuti ndiani moona kuti kutaura kwacho ka hakusi kutaura kwekuva akanyika kutaura kwekuti tisi toda kungotonga chero zvatada kuita muchaita zvatinoda
asi wanhu hurumende atinoti cushioning amount hamungati icho iattempt yekuti vawanawo mukana wokuti regai mumbowanawo kanhu kekudya tichigadzirisa mamiriro akaita upfumi
hwenyu baba cushioning attempt kuda kutotapa vanhu muromo vachinyepa hapana zvavati vaita ngavadzosere education system back to standard sezvaizvaivere vana vechikoro voenda kuchikoro vachidzidza infrastructure ichivakwa nondi baba ndakapedzisa kuenda kumusha reva muna 2011 ndikasvika pachikoro pandakadzidza primary baba mungambozochidinini handizvo zvataiziva izvi Zimbabwe yaizikanwa ine iri nyika inovaka zvikoro iri nyika ine vadzidzisi vanofundisa vana zvakanaka but iye zvino hapachina dzidzo yavako syllabus yangovapo ndeyongoti isusu nezanupiefu ZANU PF hapana vari kuuraya nyika nezvavari kuita
aiwa takunzwai Mukoma Patrick aiwa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa handiti baba
zvakanakai baba mosera zvakanaka
handiyo modzoka next week handisi
tinenge tiripo haisinotori vatsigiri vechirongwa chirongwa hatisiyani ndosatotozvira redu ramangwana renyika yedu ipapo
aiwa tinotenda zvikurusa Right, Zimbabwe Mushe, let's go back to Umnumzana uPG West and Namburo sees uti yena uti yini ngota vile kone kutwini. Wa Namburo, are you still on the line there? I want to tell the Purusa, Anyato Pindagatu, Rumende Gaiga Zrisenyai as soon as possible, no matter what, come hook, come crook, and come sunshine. And it seemed as though he was standing by Maundra Avachere, which Iowa. No matter what, yes, government hongu wanoti fees hadzina kukwira, but the cost of living goes up, which means kuti hongu maria chopa chikoro haina kuwanda asi tinenge tofanira kutenga mabhuku tofanira kubhadhara rent yema apartments atete tichigara ikoko tofanira kutenga chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana that indirectly hanzi zviri kukwidza yatingati fees yemwana yechikoro mungati inazvo izvozvo
ndizvo zvo hatingapikise mukombosi muno munhu mune munhu everyone is entitled to his or her own opinion but at the end of the day tongodzoka panyaya yatambotaura kuti tinofanira first you need to understand the dynamics in terms of the operation of our educational system you need to understand kuti the government like which you said earlier on kuti government ine jurisdiction pama institutions aya ma state institutions ama government institutions when it comes to private institutions the government jurisdiction aya ndiyo is out of power you know when it comes to issues to deal with tuition fee in terms of in state institutions or government enterprises the government then has an oversharing role
to oversee activities and control in my fees.
Mm-hmm.
But now there are some limitations also in those state institutions. Like for instance in universities, the government is in control of gazetting of my tuition fees. Mm-hmm. But when it comes to issues to do with residents, government is now institutional issues. These are now institutional based. Mm-hmm. So you know, the money for school, you know, gazetta. Never in my administration, the school, you know, this is here, resident, Yeta Marie. So government didn't get something to go. What is the government? The government is just expected, you know, to try and counterbalance and guide, you know, the issues to do with tuition fees. So if I have a now they have to monitor the activities and the behavior of some institutions because they tend to abuse their power.
Mm-hmm.
Over my students. So it's an issue that we can also slide through the government, because the government is the central, you know, is the core of everything. But now there is a systematic way that we need to follow. I think we will get out what is good day. At the end of the day, there is issue of the, where the government is coming in. We know the teachers surely they need to be paid because my government employees.
Mm-hmm.
But now the government has already issued out the 2020 budget.
Mm-hmm.
Now there is inflation that is coming in and try to swipe out everything aside. But as the students and as the citizens of Zimbabwe, we need to understand that the budget was already gazetted.
Mm-hmm.
And the ministry had already set aside. There are some loans that are going to be but loans that are gazetted by the government. And the Istakuzwa is following and making a due process as a student, semi-fellow student leader. There is already a certain set aside amount that is where we will stand by to cater for the students' needs.
Mm-hmm.
And we can't really debate how much on the fee increments in terms of cut enterprises. Yet the government has it yet, you know, officially announced, but no, the government did not. Of course, with the current economic situation, this is where everyone is looking forward to the machines are going. But we hope that the ministry, through the ministry, my machines are not going to be a normal rate, not to this exaggerated amount in salary figures.
Now, okay, we have 7 minutes left in the program, so let's get to the most important part of the program, which is educating the youth on understanding how to access these loans and these things, that the information you just disclosed. How do they get access of it? Because it seems as though one central thing is that people may not have the knowledge as to access these things.
Yeah, no, in terms of accessing the loans now, the loans, they are everywhere. Every institution, through the institution, the student can just go to the school administration. No, the name of the Gurangu is Rakat. Then you can access some loans. Kunema forms, the loans are being disabled in my banks. Kunema CDs, they are going to some loans. And actually, they are going to some loans. So it's just about one institution in the Kuwaki. What are the right up to numbers? We see. What are access some loans? Kunema forms that are disabled for going to my institutions, Koko. We can go to that thing. What we run on terms of pay.
Mm-hmm. All right. Let me hold you on the line for 1 second. Let me take the last caller, and then I'll give Utakuzwa a chance to wrap up, and then we'll also give you a chance to wrap up.
How are you? I'm John.
John, how are you?
Fine, but you are being very unsafe.
Hanzi iko. Daite.
That number of guy is thinking of, then you're giving him too much time. I also forgot now that I've had it. There's a guy, we are more a counterpart to a I don't know where.
Where is the Nazi? Takuzo, are you for Parnas?
It's not even very. Jatuda Kuzo, it is not a person, Zorta, or even Fanaka. I would go on down my fees. Can a moment score a cafe to an inner kind of score quarry in the Nixon's
school?
It's not affect marriage, but it's trying to make too much technicality. Okay, please give us a break. Things are not working. I don't think it's under new man. I'm not going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm not going to talk about it. He doesn't have people at heart. Nothing in the marriage. I'm not going to talk about it. I'm not going to talk about it. Things are pathetic. Koro vana vangu wakangozara, maedmaster ukira kuexplaina wabereki, nika ili kubereka vana, shukura shukuvakwa, Kuma prison, the maparenta, I will not say I would in that. Right now, we have a burning issue. Munanga Banga is out, Matija Rock Strike. But you see, Mala, oh, Mozambique. Celebrating, I got an idea. So, there are one referred to them. I could say that all damn Zimbabwe. Things are not okay. Surely, that number of guys, that number of guys, I know he's holding a gun right now. But it's very foolish.
All right, regai ndipewe tsakudzwa mukana wekutataura and then tonzwa otopedza chirongwa tinotenda zvikuru mukoma zvino nekupinda zvirongwa
ndese tsakudzwa maskam games that one must go and split man numbers.
All right, sizoni kuti yena utakudzwa utini ngoti tavone kone kuti tsakudzwa. Are you still on the line?
On the line.
Right. Petai chirongwa mukoma pango sara 4 minutes sakari gaiti kupei 2 minutes topao va number 2 minutes ekupeta chirongwa nekunguva ndeya jikanana mukoma matiko.
Maita basi. Chekutanga ndoda kupinda pamaloni avanenge vataura mukoma wangu. Vadzidzi havana kupusa zvekufanira nyota makumbo ari mvura. Chiri kuitika ndechekuti maloni ari kutaurwa dai anga aripo dai nhau dzese dziri kutaurwa dzisiri kubuda. Hakuna ari kumaona uye hakuna kana achipiwa hatitozivi. Maybe pane vari kuzviitirawo pakuseri kwemabedroom. Izvozvo hatingasi takabvuma kuti kune maloni ari kupuwa vadzidzi. Vadzidzi havana maloni avari kupuwa. Chepiri, tunoda futi kubuda pachena kuti zvinopa muromo handizvo zvinopa maoko. Tataona zvichekuti hurumende iyi kutaura inogona asi tikatoti kune hurumende hakuna nekuti vadzidzi vari kunetseka. Vana vava kutengesa muviri mumayunivhesiti, mumapoli, mainstitution, mumahigh school. Pane maintergenerational relationships aakuitika izvezvi nenyaya yekuti vana vanobva kudzimba vasina kupuwa mari dzakakwana. Saka zvinhu zvinoda kutarisiswa kuti utungamiriri huripo uye tikati huripo hapana utungamiriri munyika nekuti ingadai pane utungamiriri ingadai dzidzo ichiwanika. Toenda panyaya yeconstitution yavanenge vamboti bate bate. Is the role of the government to make sure that education is accessible and is affordable. Saka tikada kuti make sure kuti kune maanzinari fees anobviliwa nemainstitution kune zvakati kune zvakati tinenge tisiri kupa pfungwa kune zvinhu zvakakosha uye zvakakosha futi kuti tizive kuti hurumende iripo iyi chainokurudzira itarisoro yavo upenyu hwavo kwete upenyu hwevanoteera. Dai vaira upenyu hwedu isusu dai macorruption scandals atinonzwa usiku nesikati kuti kwabiwa mari dzakati izvo kune mwana asiri kudzidza ari kumuzvarabani mwana asiri kudzidza ari kugokwe kunyange vatori muharare vacho vari kutoshaya dzidzo yacho. Umwe achikoshesa kudraivha mota, umwe achikoshesa kuti pati yatenga ringaria yakamira sei. Saka zvinhu zvinorwadza uye chakakosha futi kutarisa ndechekuti mafizi atiri kutaura aya tataure hope nekuti paipopa kuti minista vakabudisa vanhu budget ra2020. We cannot talk about 2020 when now they are about millions of students who are failing to acquire a basic thing like education. You cannot talk about 2020 when we have vari kugara mastreet vachifanira kunge vachiwanawo upenyu hwakanaka. You cannot talk about 2020 kana pane munhu ari kuto acquire degree.
All right.
Poor quality.
Aiwa, takunzwa nguva ndiyo yadyikanana. Thank you so much. Thank you so much. Nekupinda muchirongwa. Gentlemen, nguva ndiyo yadyikanana. Good things come. And good things are, you know, time flies when you're having fun. Mtsakaza muhle sesifikile maphetsulo nohlelo namuhla. Ngiyabonga wonke umuntu ongenelele uhlelo. Hayi, sesifikile sesiyagqiba ke uhlelo. Igama lami nguMike Hobe, Zimbabwe muhle ndinohlela zvikuru. Thank you so much to everybody who joined. Thank you to my 3 guests, uRobson Chere, takuzwa ngadziwere, kanye noPG West Nambura. I go by the name of Mike Hobe, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Nera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7 tichitepenyu